This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kuvhumbi 22, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vedzisvondo pamwe nevemasangano akazvimirira vanoita munamato wekunamatira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zviri kushungurudzwa nevagari venyika iye.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti havasi kuzodududza panyaya yekusapinda musarudzo.
Dare reEuropean Union rinoti zvirango zvakatemerwa vaRobert Mugabe nevamwe vavo zviri pamutemo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vedzisvondo pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira nhasi vaita munamato wekunamatira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zviri pakati pekushungurudzwa nevagari venyika iye. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vanhu vanodarika mazana mashanu vanosanganisira vemachechi akasiyana siyana pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira nhasi vaungana paTrinity Methodist Church muHarare pavaita munamato wekunamatira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa uko kuri kudzingwa zvizvarwa zvedzimwe nyika nezvizvarwa zvenyika iyi. Vachitaura pamunamato uyu, mutungamiriri weZimbabwe Council of Churches vaIshmael Mukwanda vati zviri kuitika kuSouth Africa zvinhu zviri kurwadza vedzisvondo zvikuru.
Chechi yaJehovha iye zvino inobata basa ratinoziva kuti ndora takashedzerwa kuti tibate mukati mavanhu vaJehovha. From King David in Psalm chapter number 133 verse 1 says, zvakanaka sei kuhama dzangu kuti hama nehama dzigare pamwe chete mukudana nemurunyararo.
Vataura vakamirira masangano anoshanda akazvimirira uye vashanda nesangano reZimbabwe Students Christian Movement vaDouglas Mudereki vati chiri kuvarwadza ndechekuti pane zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zviri muzvikoro zvekuSouth Africa zvichatadziswa kudzidza nebongozozo riri kuitwa nezvizvarwa zveSouth Africa.
Nezviri kuitika zvichazovei nevana vari kudzidza kuSouth Africa. Even worse more, vacho vari kuno muZimbabwe tese takaendeswa kuzvikoro vamwe vedu nenye ya South Africa yoyo. Vana mai vatisinaira vachienda kuSouth Africa.
Amen.
Zvichazobei kuvanhu varasirwa nevabereki vavo. Fundo yavo ichazenge yakamira pai. Tichitaura kudaio.
Vanhu vazhinji vanonzi vakakuvara vamwe vakafa mumhirizhonga iri kukonzerwa nezvizvarwa zveSouth Africa izvo zviri kuti vanobva kune dzimwe nyika vanofanira kubuda munyika mavo vachivapomera mhosva yekuvapedzera mabasa. Zvichakadai, hurumende yakatumira mabhazi pamuganhu weSouth Africa neZimbabwe kuBedbridge kunotuta zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza kushungurudzwa uko kuri kudaidzwa kuti xenophobia. Vamudereki vakurudzirawo kuti vedzisvondo vabatsire vanhu ava pamweya pamwe nekutaura navo kuti pfungwa dzavo dzigadzikane zvichitevera mirizhonga yavakasangana nayo kuSouth Africa. Zvichakadai, mutungamiri weEvangelical Fellowship of Zimbabwe Vashingi Munyeza vakurudzira mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nehurumende yavo kuti igadzirise kusamira zvakanaka kwakaita upfumi munyika nechimbi-chimbi vachiti ndizvo zviri kukonzera kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvibatwe senhapwa kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvakatizira kuSouth Africa pakatanga kuita zvinhu manyama mire norongo munyika zvichinotsvaga mafuro manyoro.
Chatiri kukurudzira hurumende ndechekuti tigadzirise upfumi hwenyika kuitira kuti vana veZimbabwe vasaite zvekutiza Zimbabwe. Asi kana vachibva muZimbabwe vabve vachida kuonawo kuti kwavari kuenda kana zvikasashanda vanokwanisa hawo kudzoka. Iye zvinezvi vava nhapwa munyika yeSouth Africa nenyaya yezenophobia tiri kutaura. Zvekuti dai zvange zvakaoma ikoko vaingogona kudzoka kunokumba, nekuti zvavari kuda ikoko vanogona kuzviwana kunoko. Asi zviri kunetsa inyaya yezveupfumi hwenyika. Saka tiri kukurudzira hurumende kuti itarise zvinhu zveupfumi hwenyika nekuchimbidzika kuitira kuti dambudziko risarambe richienderera mberi.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende yeZimbabwe iri kuedza nepose painogona napo kuti ivandudze upfumi hwenyika kuburikidza nechirongwa chayo chokuvandudza upfumi cheZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation kana kuti Zimu Asset. Vamunyeza vakurudzirawo vaMugabe avo vanovesa chigaro wesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica SADC pamwe chete neAfrican Union kuti vashandise zvigaro zvavo izvi kupedza matambudziko ari muAfrica kuitira kuti nyika dziri muAfrica dzive nerunyararo pamwe neupfumi hwakasimba.
President wedu vaMugabe ndiwo chairman weSADC, ndiwo chairman weAU. Zvinoreva kuti tine mukana wakanaka kugadzirisa zvimwe zvinhu zvakaita sezvizvi nekuti tine chigaro chacho. Saka tinoda kukumbira hurumende kuburikidza naPresident wedu kuti zvinhu izvozvi zvigadziriswe, isangove iri nyaya muna 2008 zvakaitika, nao zvaaitika zvakare. Chii chinofanira kuitika kuti zvisazoitike zvakare? Saka isu sekereke tiri kuti hatidi kuzvinzwa futi rimwe gore.
Kunyange hazvo vamunyeza vaita kurudziro iyi, vaMugabe vakabuda munyika vachienda kuIndonesia kwavari kupinda musangano wenanaaligned movement pamwe neweAsia Africa Summit izvo zvakashorwa neveruzhinji pamwe nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Avo vanoti vaMugabe vaifanira kuenda kuSouth Africa kuti vanobatsirana navaZuma kupedza nyaya yemhirizhonga iyi. Zuma ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti havasi kuzodududza panyaya yekusapinda musarudzo, kunyange hazvo pave nerinye rekupe rwekuti nyaya iyi yave kukonzera zinyekenyeke mubato ravo. Pane mashoko ekuti vaTsvangirai vave makara asiwo nani nemuteedzeri wavo Muzvare Tokozani Kupe. Asi vaTsvangirai vanoti idzi inhema uye vari kuzadzikisa zvido zveveruzhinji mubato ravo, vachitiwo vakawanda vakataura pakongresi yakaitwa muna Gumiguru gore rapera kuti havafaniri kupinda musarudzo kana zvinhu zvisina kuvandudzwa. Vatsvangirai vanotiwo hurumende nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vanofanira kuvandudza mitembo yesarudzo nechimbi chimbi. Pari zvino pane mabielections achaitwa musi wa10 Chikumi, asi MDC inoti haisi kuzopinda musarudzo idzi zvakare. Ukuwo ZEC inoti iri kuita urongwa hwekunyoresa vanhu vachavhota munzvimbo dzisina vamiririri zvichitevera kudzingwa muparamende kwakaitwa nhengo dzeMDC Renewal Team. Tabvunza vaTsvangirai kuti pane chiri kuchinja here kubva zvatanga chirongwa chavo chekuramwa kupinda musarudzo, kana kuti vari kuramwira havo munda makudo, uye vachaita sei kana pasina zviri kufamba.
Tsvagiro yedu yaanemakore zvaramba tichipuresharaiza kusvika zvaitika. Hatineti nekudawo kuti tozviziva kuti tiri right. Isusu tiri pachokwadi kuti sarudzo dzedu ngadzive sarudzo dzine utimi hwakanaka. Dambudziko rokuZimbabwe idambudziko reZANU PF for the last 15 years or 30 years. handizi kuti makore mangani haisati yamborana a free and fair election. Ndodambudziko razokonzera kuti pati rino rese rirambe richitoropodza vamugabe nezanupiwa. Ndodawo kuti one, havagoni kuita sarudzo iri pachokwadi, and two, zvobva zvaita kuti hapana munhu anozobva akaine chokwadi chokuti vamugabe vane veruzhinji.
Totarisawo nyaya yezviri kuitika mubato. Vamwe vari kuti pane kunetsana pakati penyu naHonorable Kupe panyaya yekuti mopinda here musarudzo kana kuti kwete. Ichokwadi here, zviri kufamba sei?
Honorable Kupe ndo vice president wangu. Kakaenda kucongress tese kana musarudzo tese, tikatora position yekuti kana zvinhu zvisina kugadziriswa hatipindi maelection. Tikauya kukanzo debate rikaitwa, ungadai wanga uripo waimwa mvura rokuti vanhu vaibudirana pachena, wedha uri kumati north, wedha uri kuHarare, wedha uri kupi, kuti zviri nani kuti tisapinde mumaelections iwaya, nekuti zvichatikuvadza mangwana kana topinda tozoita mava masarudziro. Inova ndiyo yakajekerera isu ngatirege kupinda. So hapana kukakavadzana parikona namadhamu Kupe kutori ndiyo vice president wangu, hapana kakavariripa. Vanhu vaiva kuti munhu akangotaura chete kuti hamiri ane zvizvizvi kana mumwewo akapawo dzimwe pfungwa dzake, hanzi vanhu vaane gakava. Aiwa, ko dhemokrasi yanyu inorevei? Dhemokrasi inoreva kuti vanhu munofanira kusanganisa pfungwa dzakawanda, minority, majority, then masanganisa kunozoona kuti chokwadi. Chinotipa solution chii? Ndo musangano uyu, musangano wandezeya nyu.
Mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare.
Dare reGeneral Court of the European Union nhasi radzika mutongo wekuti zvirango zvakatemerwa nhengo dzezanupf neEuropean Union zvakakodzera uye zviri pamutemo. Muchuchisi mukuru wehurumende vaJohannes Tomana ndo vakakwidza nyaya yekupikisa zvirango zveEU izvi mugore ra2012 vachiti hazvisi pamutemo. Asi General Court yatonga nhasi kuti vaTomana nedzimwe nhengo dzezanupf zana nepfumbamwe vaityora kodzero dzevanhu, ndosaka vakatemerwa zvirango izvi. Mutongo uyu wadzikwa kunyangazvo sangano iri rakatobvisa vanhu vakawanda pazvirango zvaro ikasiya mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo. Hatina kukwanisa kutaura nevaTomana nezvenyaya iyi, asi mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaNkululeko Sibanda kuti tinzwe mafungiro avo.
Zvinotini zviri pachena kuti zvirango zvakanga zvakapomerwa Zimbabwe, kunyanyisisa vatungamiri venyika nevari padyo navo, vapresident Mugabe, zvanga zviri pamutemo, zvoratidza kuti zviri pamutemo nenyaya yekuti yaiva nyaya yakaiyema human rights, nyaya yekuti sarudzo dzinoitwa sei, nyaya yekuti vanhu havangonyangadika vachishaiwa munyika sezvaitika vanaitaidza mara kudai. Saka ndofunga kuti uyu iri danho ratorwa nekoti rakanaka zvikurusa uye roratidza zvabvira zvichitaura navanhu vakawanda kuti aiwaka bato rezanu nehurumende yavo inotungamirwa na President Mugabe harisati ratanga uyezvo harisi kuda kuita zvinhu vachitevedzera mutemo. Saka tofunga kuti aiwa izvi tinogamuchira zvikurusa zvataurwa nekoti.
Asi mungati mutongo uyu wakakosha here vasvanda tichitarisa kuti EU yacho makore mashoma apfuura yanga ichiramba ichibvisa zvirango izvi apa neapa?
Tinofunga kuti makoshero akaita ndeyekuti pakaita vanhu muno muEU, vagari vemuEU nevamwe vanozoda kuti vasimbisise kutaurwa kwaita, nekuti varambe vachikumbira kuti vanoita nezvematongerwo enyika, vanoita nezvepolitics muEU, vachitanga kupa zvirango makambani avo nevamwe, uye vachichinjawo mapolisi ekuti kudyidzana nekushandirana pamwe chete neZimbabwe kunge kuchiitwa nenzira yekuti utungamiri hwapresident Mugabe haurambe uchienderera mberi vachiita zvavanoda. Ndofunga ndopatikangobatsira kana ipapo, asi handifunge kuti pasina izvozvo danho iri ringabatsire kusunungura vana venyika yemuZimbabwe.
VaNkululeko Sibanda inyanzvi mune zvematongerwo enyika vanga vachitaura vari parunare muEngland namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makatira kustudio 7, tukute penyura atiri muWashington DC.
Tombo tarisa raetika kune dzimwe nyika.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose Amnesty International rakomekedza nhasi vatungamiri venyika dzemuEurope kuti vaparure urongwa hwekubatsira kupedza kufa kwevanhu vari mudzingarava muMediterranean Sea kuri kuramba kuchiitika. Mugwaro raburitswa nhasi muParis nesangano iri, Amnesty International inoti kufa kuri kuita vanhu mugungwa iri zvinhu zvinonyadzisa zvikuru nyika dzemuEurope. Sangano iri rakurudzira vatungamiri venyika dzemuEurope kuti vabude nechisungo pamusangano wavo mangwana tichaona ngarava dzinobatsira vanhu dzichiwedzerwa mugungwa iri, uye kuti pavewo nendege dzinogara dzichiona dziri muchadenga vanenge vachida kubatsirwa munguva dzetsaona. Mashoko eAmnesty International abuda panguva iyo vakuru vakuru vemuEU vari kuferefeta manyuriro akaita ngarava yaiva nevanhu vekune dzimwe nyika vanodarika mazana mapfumbamwe.
Mubatanidzwa wemauto enyika dziri kutungamirwa neSaudi Arabia watanga kurwisa kutsva nemuchadenga muYemen. Izvi zvaitika maawa mashoma pambodaidzirwa kumiswa kwekukandwa kwemabhambu munyika iyi. Kurwisa nemuchadenga kwananga nzvimbo dzine chikwata cheHouthi mukati meguta reTaiz kuchamhembe kweguta riri kumahombekombe megungwa reAden. Izvi zvakaitika panguva iyo chikwata cheHouthi changa chichirwisana nechikwata chiri kutsigira mutungamiri wenyika iyi uyo ari muupoteri vaAbdurabu Mansur Dai Hadi. Chikwata cheHouthi chatora muzinda wemauto muTaiz kurwiswa nemuchadenga kusati kwatanga.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti United Nations inofanira kuvandudzwa kuitira kuti nyika dzose dzionekwe sedzakaenzana, kwete kuti nyika shanu chete ndidzo dzinonzi dzine simba kudarika dzimwe dzese. VaMugabe vataura mashoko aya nhasi kumusangano wavari kupinda weAsia Africa Summit muJakarta kuIndonesia. VaMugabe ndemumwe wemasachigaro esangano iri. Vativo zvakakosha kuti nyika dzepasi rose dzibatane zvakaenzana pasi peUnited Nations. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rinoti Advancing South-South Cooperation. Mutungamiri weChina vaXi Jinping vativo nyika yavo iri kushanda zvikuru kuvaka nekukurudzira kukwiridzirwa kweupfumi pakati peAsia neAfrica.
Mutungamiri weIndonesia vaJoko Widodo vativo zvakakosha kuti pasi rose rivake nzira itsva dzeupfumi dzinokurudzira nyika dzichiri kubudirira. Vatungamiri venyika vari kupinda musangano uyu uyo unopera mangwana vari kutarisirwa kunyorerana zvibvumirano zvekushanda vose munyaya dzezveupfumi. VaChris Mugaga inyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reEconomita Global Capital. Sandra Nyaira weStudio 7 ataura navo pamusoro pemusangano uyu nezvinotarisirwa kubudako.
Munyaya dzevanhu vanoumbira hurumende vanomuta vachidini. Saka ndonyaya dzokuti dzikagadziri zvaidzo dzoreva tisina kumuka nosainirana maagirimendi kuIndonesia kuJakarta. Hazvikwanisi kuvandudza upenyu hwemwana ari kugara kumufakos, upenyu hwemwana ari kugara kwagupu kana musina imimi kudzika pasi kuvanhu voti ose ari kubanga timuvharire mujere. Tatoi nyako nyaya idzi dzekuti masainirano dairi inyaya yekuti mapedza kusainirana vari kutungamira muri kuitei nemasignature. Hamunenge madzipisa pamapepa amunosaina masangana seakuru venyika. Ndogona kuenderera mberi chisinini zvakaitwa nemutungamiri wezimbabwe mazuva mashomo apera zvokuti gurukota rezvemari vachinamasa vati hatichada kukwanisa kupa vanhu mabhonasi nekuti hurumende yakabhoroka haina chekubata. Mutungamiri akati hakuna chakadaro, inini kana ndisandaudzwa mabhonasi zeright. Ndozvinhu zvinonyanya kutyirwa ivheri vapedza kusainirana maagreements ezvemainvestment neiya yekuti mapolicies anofanira kutaurirana muri mumahurungudo emaofisi enyu, kwete kuti pamunobuda muchinosangana kumarani ngepamunoda kuzikwa muchitaura nyaya dzekufadzarano. kushikira Zimbabwe nevatungamiri vayo vakwanisa kudzidza kuti nyika inotongerwa mumaofisi muchigadzirisa zvinhu zvinoda kugadzirisa kwete munhu achinzwa hatina kwatinoenda senyika.
Tonzwazve kuti mutungamiriri wenyika nhasi varivozve sachigaro kana kuti co-chair wemusangano uri kuitwa uyu kuJakarta uyu kuti vataura kuti chinhu chimwe chavanoda kuona chichiitika mukati pepasi rose kusimbaradza ukama panyika dzose dziri pasi peUnited Nations dzichionekwa kuti dzidze dzakaenzana. Munoti ione nyaya iyi?
Kutwa Mugabe iyaya anoya kuvashungurudza nekuti nhasi ukatora nyika dzekumadokero wodzitorawo nyika dzemawestern dzodzi mavhosi adzo achakawandisa inyika dzichiri nemasimba akawanda zvekuti handione chiri chinhu chakanaka kuti dzirambe dzichitsikirirawo nyika dziri kuzasi dzakaita sanaAfrica nyika dzekuna naLatin America dzinosanganisira idzo vana Bolivia vana Venezuela vana Cuba asi chandingakwanisa kutaura panguva ino ndechekuti zvichatora nguva kuti zvikwanisike asi vamugabe nyaya vari kukwanisa kuda kubudisa yekuti ngative nenzwi rakafanana inyaya inofadza inyaya inofanira kubatwa neAfrica yese.
Vanga vari vaChris Mugaga, nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reEconomita Global Capital. Vanga vachitaura vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa chirongwa chekunyoreswa kwevanhu kuti vakwanise kuenda kunovhota pakatarisirwa sarudzo dzemabhai elections munzvimbo dzisina vamiririri mudare reparamende zvichitevera kudzingwa muparamende kwenhengo dzeMDC Renewal Team.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Munhau dzedu dzemitambo, sangano reZifa rinoti riri kukumbira rubatsiro kubva kune vana muzvinabhizimusi pamwe nehurumende kuitira kuti rikwanise kubatsira chikwata chemayoung warriors kuitira kuti chizadzise mitambo yacho makwikwi e2015 CAF Under-23. Mayoung warriors akakunda chikwata checameroon pamaall africa games qualifiers akatambirwa kuYaounde mucameroon nguva pfupi yapfuura, izvo zvakaita kuti vakomana ava vaenderere mberi kumakwikwi eall africa games. Zimbabwe Under-23 iri kurayiridzwa naCalisto Pasua.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZifa vaQolani Gwesela vanoti kunyange hazvo vari kutarisana nedambudziko remari, vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichatamba zvakanaka mitambo yayo yekunze kwenyika inotevera. Makwikwi e2015 CAF Under-23 achaitirwa muSenegal, apo zvikwata zvisere zvichakweshana. Zvikwata zvitatu zvemuAfrica zvinopedza makwikwi aya zviri pamusoro zvinobva zvakwanisa kuenda kumakwikwi e2016 Summer Olympics Tournament. Makwikwi e2015 CAF Under-23 anopindwa nevatambi vakaberekwa mushure maNdira 1993. Mavelas Mhlanganya weStudio 7 ataura navaGwesela kuti tinzwe zvavari kurongera vakomana vechikwata cheZimbabwe.
Swa 24 tinofanira kutamba neSwaziland. Swaziland ichauya muno muZimbabwe ende tine chivimbo chekuti vakomana vachakunda. Vakakunda Swaziland vanokwanisa kutamba neSouth Africa kuti qualify kumitambo iyi yemaAnder-23 championship ichaitirwa kuSenegal.
Mungati imi chikwata chakagadzirira here pari zvino tichitarisa kuti musangano renyu reZifa riri kutarisana nedambudziko yenyaya yemari?
Sekuziva kwenyu, iyo Zifa yedu tine dambudziko remari, hatina mari nokuti kuti mitambo tibudirire zvakanaka tinodiwa mari yakawanda kuti kugadzirira mutambo wenhau. Zvino tinokumbira rubatsiro kubva kuhurumende, tokumbira rubatsiro kubva kumakambani, chero ana hake anogona kutibetserawo kutikwanise kukunda kumitambo iyi. Zvatiri kukumbira imari kutikwanise kutumira vakomana vatambe mutambo wakanaka vakwanise kuhwina, vakwanise kukwalifaya kumagame aya achaitirwa kuSenegal.
Muri kutarisa mari yakawanda sei kuti mukwanise kunge muchipa chikwata chemaAnder-23 aya rubatsiro rwavanofanira kunge vachiwana mukuedza kugadzirira makwikwi aya ekunze kwenyika?
mari yadirutasirai mari yakawanda chaizvo pazhi racho tinaro mazuva ari kutevera tiye taurebudisa kuti vanhu public ione pazhi redu ati tinoda mari yekuvakwidza ndege tinoda mari yekuvabhadhara maallowances tinoda mari yekuvabhadharira kuhotera tinoda mari yekuvabhadharira zvimhoo zvavangowandawanda maallowances zetekitical team nedzimwewo mari dzinogona kubetserawo kuti tikwanise kugadzira mutambo ufambe zvakanaka
Vaxolani Gwesela vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZifa vanga vachitaura vari parunare muHarare naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kugara kunze kwenyika chinoita zvemumhanzi Sandra Mashiringo uyo anozivikanwa mubasa rake nerekuti Queen Mashi ari munyika umwe ari kugadzirira kuparura damba refu rake idzva rinovere China. Mutambo uyu uri kutarisirwa kuitwa mangwana kubu cafe muHarare. Damba refu iri iro rinonzi Time rine nziyo gumi neimwe kusanganisira kanonzi Moto ako anoti akaimba akanangana nemhirizhonga yemarudzi iri kuitika muSouth Africa. Queen Mashi uyo anouya hanzvadzi yemushakabvu Andy Brown anoti achabatana nemuzukuru wake Amara Brown pamutambo wamangwana uyu. Mashiringo aimbogara kuKenya asati aenda kuFrance uko ave kugara pari zvino. Muimbi uyu anoimba musambo wenziyo dzechinyakare pamwe nekuridza mbira uye anoti anotarisira kuti manzi yake ichatambirwa nevana veZimbabwe vose vari munyika nevari kunze. Ngatinzwei hurukuru yataita naye pamusoro pemutambo wamangwana.
Ichokwadi mangwana ndichange ndichilonja danda refu rangu pabook cafe rinonzi Time. Idanda refu rangu rechi4 and madanda refu angu 8 ndaimarekodhera kunze kwenyika and ndakanzwa vanhu vachikumbirisa mafans angu kuti dai zvaibhira waimbokwanisawo kuuya uchiita kumusha vanhu vanzwewo zvaunoita kumusha. So ndakadecida kuti this time ndilonje danda refu rangu kumusha. Saka mangwana zvichange zvichiitika muno muHarare pabook cafe.
Mune vamwe vaimbi here vamuri kubatana navo paurongwa hwamangwanawo?
Tange chibatana nemimbi anoitwa Amara Brown, mwana wanzazi yangu, na Brandon Mvura. Brandon Mvura muimbi atiri kukura, asi ndoda kumupa mukana kuti azvirakidze kunyika kuti ane talent. Anga ari mwana waAmon Mvula, saka ndakati ndingomupa mukana wekuzvirakidzawo chipo chake kuitindi weZimbabwe.
Muri muimbi agara kunze kwenyika kwenguva yakareba, manzi yenyu iri kutambirwa sei kunze ikoko?
Mimanzi yangu irikutambirwa zvakanaka chaizvo nokuti mimanzi yangu mimanzi yakasiyana neimwe mimanzi inoridzwa nevanhu vakasiyana-siyana nokuti ndinofokasa so much pachinyakare chedu. Nokuridza mbira kwangu kwandinoita inotambirwa zvakanaka chaizvo kunze kwenyika nokuti havawane music yakadaro kunze kwavanogara ikoko. Saka ndinoona mimanzi yangu ichitambirwa zvakanaka chaizvo kunze kwenyika uko.
Mainge muri kuKenya, chii chakaita kuti mutame kuenda kuFrance?
Mabasa. Tinomubva nemabasa. Murume wangu anoshanda rimwe basa, saka mhuri inofanira kuchigara pamwe chete. Saka akamubva kuenda kwaanoenda tinongomubva tese. But zvaikanakira ndeyekuti kwose kwaunoenda unokwanisa kuenda uchingodi uchingoenderera mberi nayo.
Todzoka kudamba refu idzva iri riri kuparurwa mangwana Time. Ndeipi mhanzi yamungati vana veZimbabwe vatarisire padamba refu irori?
Padamba refu iri pane mhanzi yakawanda vana veZimbabwe vanokwanisa kutarisira, asi pane inonzi Gogogoi neinonzi Moto wabaka mugomo. Nekubaiko zviri kuitika kuSouth Africa uko beyexenophobia.
Muimbi tatenda Sandra Mashiringo uyo anozivikanwa nezita rekuti Queen Mashi ari parunare muHarare neStudio 7. Nako Kambo ndodzungaira nzwisa kubva kuna Queen Mashi tabatasvika kumagumo echirongwa chedu anokonika ine mufaro ndini Jonga Kandemiri nichiti murari zvakanaka vateereri
nenwenyu for blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande na Jonga.